Constitution itswa ya 2013 ye muZimbabwe inobvumira kuti vanhu vari mudiaspora vange vachivhota. Asi dambudziko riripo nderekuti kunyange paane new constitution, mitemo inofanira kupa kuti vagone kuvhota vari kunze kwenyika haina kunge yagadzirwa. Yatinoti iyo aligning of laws with the new constitution. Saka ndopane dambudziko guru ipapo. Naizvozvo kuita set aside kwaitwa nyaya iyi nedare kunoratidza zvinhu zviviri. Chekutanga, tinoziva kuti matare edzimhosva haana kunyanya kuvimbika munyika yeZimbabwe. Vanopa mitongo vakatarisa kuziso reZANU PF.
Saka munoona sekuti zvavataura izvi kungoda kubatsira hurumende here kana kuti vari kuita basa ravo nemazvo?
Pakuita basa nemazvo panenge pane yatinoti question mark, mubvunzo chaiwo, kana tichitarisa nhoroondo yemabatiro avanoita basa munyaya dzemaelections. Vanhu vatingati havasiri impartial panyaya iyi, vanorerekera kuhurumende yeZANU PF panguva zhinji.
Imwe sokuona kwenyu, munofunga kuti pane chichabuda here panyaya iyi yekuti vanhu vakwanise kuvhota gore rino?
Hapana chichabuda kana tichitarisa kuti bumbiro remutemo rinoti vanhu muZimbabwe vachafanira kuvhota pakati paJuly naAugust. Kuti iko zviri muconstitution zvitevererwe, panoda kugadziriswa mitemo kuita align mitemo iyi neconstitution. Hapana nguva yakakwana yekuita izvozvo. Zvekare pane atinoti malogistics, kuti panenge pachizofanira kuita mapolling stations munyika dzakasiyana siyana dzine vanhu dzine zvizvarwa zveZimbabwe. Ende tikatarisa zvizvarwa zveZimbabwe zvakazara pasi rese. Saka kuti vabudirire kuronga zvakadaro nenguva yasara iyi, iyo nyaya yamboisendekwa parutivi, handioni zvichibudirira.